Mutungamiri wenyika yeAmerica va Joe Biden vebato remaDemocrats nevavari kukwikwidzana navo uye vaimbova mutungamiri wenyika vaDonald Trump vakawirirana kuti vaite magakava maviri sarudzo dzisati dzaitwa muna mbudzi. Asi pari kuedza kutsvagwa nzira dzekuti magakava aya aitwe pasina kuganirana makobvi nematete sezvakamboitika muna 2020 apo vaviri ava vaikwikwidzana. Asi kuti magakava aya achabatsira here kukwesva vavhoti pachitariswa nguva yaari kutariswa kuitwa. Veronica Balderas Iglesias weVOA anotipa nyaya inotevera yandiri kukuverengerai. Kuita gakava kana kuregedza, vaBiden vakapa mhinduro yavo musi wa15 Chivabvu.
Donald Trump lost two debates to me in 2020. Since then, he hadn't shown up for debate. Now he's acting like he wants to debate me again. Well, make my day, pal.
Donald Trump ndakamukunda magakava mairi atakaita muna 2020. Kubva nguva iyi haana kuda kuzopinda mugakava zvakare. Iko zvino ave kuita kunge anoda kuita zvemagakava neni. Aiwa, kana zvakadaro ngatiite gakava mumwe wangu. Ndakagadzirira.
Pane magakava maviri ari kutarisirwa kuitwa musi wa27 Chikumi na10 Gunyana gore rino. VaTrump vakataura pavaitsvaga rutsigiro kuMinnesota kuti vakagadzirira.
I just want to debate this guy, but you know, and I'm going to demand a drug test too, by the way. I am. No, I really am. I don't want him coming in like the State of the Union. He was high as a kite.
Ndinoda kuita gakava nemurume uyu. Ndichatiwo patange paongororwa kuti hapana ashandisa zvinodhaka here. Handidi kuti auya akaita zvaakaita paakatura mashoko kunyika kana kuti State of the Union airatidza kuti ainge ashandisa zvinodhaka zvaimupa simba.
Hapana hapo umbowo huripo pane zvataurwa navaTrump izvi. Vachitaura panhepfenyuro yeABC pachirongwa cheThis Week, Senator Chris Van Hollen vebato remaDemocrats vakaratidza kusagutsikana nezvinoitwa navaTrump pamagakava.
He wants to create this sort of atmosphere of a circus-like entertainment.
Trump anoda kuita kunge zvinhu zvedambe, asi vanhu vanoziva havo wekuvhotera. Zviri pachena kuti vanovhotera vaBiden. VaBiden vakakurira muPennsylvania. Munhu airwira kodzero dzevarombo nevashandi. Munhu anoremekedza basa. Asi vaTrump vanoda zvekukonzera mhirizhonga chete.
Chipanga mazano chavaTrump vaMcLotter vakaudza nepfenyuro yeABC kuti kuisa vaviri ava mudariro zvinhu zvinokosha.
This is going to be live recall, and you know, Donald Trump gets up there two or three times a week and pontificates for 90 minutes.
Joe Biden rarely does an actual hard interview. This is going to be a challenge for President Biden. Dzimwe nguva kweawa imwe chete nechidimbu. VaJoe Biden kashoma kunyatsobvunzurudzwa nevatori venhau. VaBiden vachatatarika.
Magakava aya achaitwa pasina vanhu kana kuti vatsigiri. Vatori venhau kubva kuCNN neABC News vanenge vachibvunzurudza vaviri ava uye vanokwanisa kudzima zvekutaurisa kana kuti mamicrofoni kana vave kukanganisana pakutaura. Chinangwa chemagakava ndechekubatsira vanhu kuti vasarudze wavanoda kuvhotera muna mbudzi musarudzo yemutungamiri wenyika sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika muzvinafundo June Speakman vepaRoger Williams University.
Trump is particularly good at focusing on the negative aspects of his opponent, less interested in discussing the issues. My guess is that
Trump munhu anoziva kutaura zvakaipa zvemunhu kwete kutaura zvinhu zvakakosha. Mafungiro angu ndeyekuti Biden achaedza kuti ataure zvinhu zvakakosha semamiriro eupfumi kwete zvehunhu waTrump.
Kuti vanhu vakwanise kuvhotera munhu nekuda kwemagakava, nguva inoitwa izvi yakakosha sematauriro enyanzvi munyaya dzezvematongero enyika vaJohn Fortier vepaAmerican Enterprise Institute.
When you get close to the election and many voters are paying attention, those debates got a lot of viewership.
Kana mave pedyo nesarudzo, vavhoti vakawanda vanenge vonyanyotarisa zvinenge zvichitaurwa nevanhu pamagakava uye vachida kunyatsoona kuti vovhotera ani.
kutsvaga rutsigiro kwevaviri ava kuri kuenderera mberi svondo rino vatrump vachienda kusouth bronx munew york nemusi wechitatu vabiden vanenge vari kunew hampshire mangwana vasati vaenda kuboston massachusetts nyaya iyi yatumirwa naveronica balderas inglesias wevoa news muwashington mukaiverengerwa neni tanonoka wande